kutaura kuno varimo batwa kwamapurisa vachaenda kudare redzimosva mangwana mangwanani na 8:30
vari kukamba yemapurisa ipi chaizvo
vakasvikira pareshon police station
vazopomerwa mhosva yei
vapomerwa mhosva iyoyo yokuparidzira izvo zvinokonzera mhirizhonga nokukurudzira mhirizhonga
chikamu chipi ichi
chikamu icho chinoita section 187 chichiverengwa pamwe chete nechikamu 36 checodification
vati kudii nemhosva iyi vabvuma here
vari kuiramba
saka imi segweta ravo manga muchibvumidzwa here kuti munge muinavo panguva dzose kubvira zvavasungwa
ndanga ndinavo panguva dzobatwa nekuti ndini ndaenda navo kunovashiya mumaoko emapurisa kusvika mapurisa azondiita chinhu zvengamutsvairo akananga kumba kwavo kundotsvaki zvavanga vachitsvaga asi vamawarire vasvikako vabva vativo kwete kwese hamuna zvamungapinda mumusha mangu gweta rauya neremangwanani risipo ndobva tazotsvairwa runhare nemapurisa tikasvika tikatsvaga zvanga itsvagwa nemapurisa mapurisa anga achitsvaga zvinhu zvinoitwa zvitatu vanga vane gwaro romutero rinovabvumidza kupinda mumusha nemunhu vachitsvaga zvinhu zvakashandiswa kana zvavanofungidza kuti zvakashandiswa kupara mhosva chokutanga vanga vachitsvaka ngowani yechipurisa iyo yaifamba pasocial media mazuva maviri matatu akapfuura mushure memhirizhonga yaitika musi wa7 na6 July 2016 vanga vachitsvakawo iyo button stick